Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 19 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inopasisa budget ra 2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji kuti nhengo dzeparamende dziri kuda upenyu hwepamusoro veruzhinji vachitambura. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanoti bato ravo raita zvakawanda zvinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Nume yemutungamiri weZambia vaakainde ichilema inosangana nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende inonzi yakapasisa budget regore rinouya ra 2025 usiku hwadarika. Iro rinonzi rawedzera kudarika zvarakambenge riri muurongwa webhajeti wakaturwa negurukota rezvemari mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvaitawo kuti bhajeti iri ringe richikura uwandu hwemari yave kutarisirwa kushandiswa. Izvi zvinowedzerwawo nechikumbiro chinonzi chakaiswa nenhengo dzeparamende chekuti masachigaro makumi matatu emakomiti eparamende atengerwe dzimwe dzimotokari dzekufambisa. Zvimwe zvinonzi zvawedzerwa muurongwa webhajeti uhu zvinosanganisira zvekuti nhengo dzeparamende dzipiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare, dziwedzerwe mari dzemihoro pamwe nedzekubatsirikana uye kuti mari dzakanangana nebudiro yematunhu kana kuti devolution fund dziwedzerwe. Asi izvi zvinonzi zvasimudza kugunun'una kukuru kubva kune veruzhinji avari kuti nhengo dzeparamende hadzisi kutarisa mamiriro akaita zvino munyika umo nzara yapfunya chisero uye muzvipatara musina mishonga. Urongwa hwebhajeti hwakaturwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube musi wa28 Mbudzi waive hwemari inoita US$7.7 billion. Asi zvave kureva kuti mari iyi ichakwira kudarika pazvichitevera zvimwe zvazopfekerwa izvi. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mumiriri wemarondera Central Muparamende varisa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaCaston Mateo webato reTripleC.
Hapana chinyowani chiri kumbodhimandwa nemaMP. Mubhajeti ra2024 regore rino, pane zvanga zvakanzi maMP vachazoita. Munoziva zvinoitika maMP vanhu vanobva Zimbabwe yese. Asi saka tese pavanoya muHarare vanospenda svondo rese vari muHarare, saka vanenge vachida pekugara vari muHarare. Saka vanhu vangu vachikumbira kuti madii kuwedzera bhajeti reparamendi kuti tisazonyadziswa senyika. Munongoziva zvinonyadzisa kuti tinoendawo kune dzimwe nyika tichiona mamiriro akaita maparamendi dzimwe nyika. Ndikakutaurirai kuti mamembers of parliament mari yakatambira haipfuure $500. Mamembers of parliament emuZimbabwe they are the least paid muAfrica yese. Of course zvichinoitika ndechekuti vanhu vemapepa nhau vanozosimba kuti aiwa maMP amutoda zvinhu zvekuti vagarika, but aiwa kana haisiriyo nyaya yacho.
Asi ka muchangobva kupiwa dzimotokari, sei mava kuda dzimwe motokari zvakare?
MP akapuwa motokari ndizvozvo. Asi pandakapa ripoti inini, ndaipa ripoti yangabva kumachairpersons. Machairpersons ndo akafanana nevaminista emuparamendi. Handiti vaiti ivo pavhiki vanofamba zvisingaite. Like izvezvi ndikutaura nemi ndiri kubhubhi, handiti muri kuona. Saka vanofamba, saka vaiti taditawanawo motokari dzidiki zvadzo zvekuti tifambise mafambiro atinoita, nekuti in 2 years dzinenge dzaparara mukari dziri dzehurumende. Ndochito zvaitaurwa izvozvo.
Kune vamwe honorable vari kuti dai simba riri kuiswa nemaMP iri pakuti vazvinhu zvavo zvivanakire, vawane motokari nepekugara nezvimwe zvese, riri rimwe chete ravanoisa pakuti nyika inge ichiwana zvipatara, zvichiwana mishonga, zvinhu zvichigadzirisika munyika, dai nyika yakagadzirika. Munoti
magona steriti papu. Dangu kutaurirai. Nyaya zupatara ya kataura. Ende doya kataura nguwa ya nareba. Maka taura maka veleka mwanzi muhansad. Nyaya zupatara ya kataura. Yema kensa machine. Yesi yese. Ya kataura wana wana shia zila ya kataura munu yese. Asikisha nikibuti. Vema pepa nao. Wanongo nunga pataura zima MP cheti. Asikia kuri kunzi. Maka tarisa kutichiti kataura zima MP. Paka taurwa zinu zese za munga funge zemunika munu. Nisa katati, le parlamenti yangeli budget number 2. Kujima budget 41 akataurwa.
Saka chichi chaitika pamberi. Rato pasiswa ere, kana rusha garu wa pasiswa kare.
Budget rato pasiswa nezuru. Rato pasiswa nezuru, pane za hawe zirwa. Zaidi wa onema MP disozo. Asi zishini nchizo mapakara, za hawe zirwa zakare. In fact, budget le parlamenti it's about 1.7 billion. Zik, anitika, budget le health. Rato shika kuma 20 or 30
billion. Rawe ajiwa zukuru. Kujitenga jiwa zirudi wezozo. Vanga waru mirirwe maru ndra varisachi garwe komite paramende inona nishukubudiskuwa kwa mashoko. Wakastuwa ni matewe batore triple C. Varu parunare kububi kumatewele Lent North in Studio 7. Mutungamiri wezano PF warishakari mutungamiri wenyika vai masono munangagwa vanoti bato rawo raita basa rinonwisa mvura mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Asi vagari vakawanda munyika nemasangano anoshanda akazvimirira vanoti vamunangagwa vari kurarama munyika yavoga sezvo vanhu vatsvukira nenhamo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekupedzisira mugore rino wekomiti yepamusoro-soro mubato rezano PF yepolitbiro vamunangagwa varovera bato ravo maoko vachiti zvisinei nezvimhinga mupenyi zvaraitarisana nazvo muhurumende rakakwanisa kuti vana veZimbabwe vanyemwerere.
Kunyangwe takatemerwa zvirango zveupfumi zvinova zvinonyanya kutidzosera kumashure, ndinofara kuti kushanda kwedu nesimba kwaita kuti upfumi hwedu husimukire uye vanhu vekwedu vasimudzirike mumararamiro avo. Ngatirambei tichishanda nesimba kuti zvese zvatinovimbisa vanhu tizvizadzise.
Vamunangagwa vaenderera mberi vakatsiura dzimwe nhengo dzebato ravo dzavati dziri kusvibisa zita rezano PF kubudikidza nekuyanika nyaya dzebato iri pamadande mutande pane kutevedzera matano anofanirwa kutorwa mubato kana paine kutsutsumwa kuripo. Vatiwo Zimbabwe ine zviwanikwa zvinokwanisa kuita kuti ive pamberi penyika dzemuAfrica munyaya dzekubika simbi kana pakashandwa nemazvo. Asi panyaya yekuti upenyu hwevanhu hwakavandudzwa gore rino, vanozviramba mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust va Precious Shumba.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa kana mari yekuendesa na kuzvipatara, vari kushayiwa mari yekudya, vari kushayiwa kunyangwe nemari chaiyo yekuendesa vana kuchikoro. Iwo ndoo vari kufunga kuti vari kugona. Vanhu vari kutambudzika zvikuru.
Asi mukuru wesangano Revi African Cause Trust va Elton Ziki vanoti zviripo zvikukutu zvakaitwa nehurumende yeZanu PF.
Vashandi vakutambira zviri nani zvichisanganisira nebonasi ravari kupuwa gore rino. Totarisa mugwagwa, totarisa kumamaini, totarisa zvose zvigadzirwa zviri kuitwa, totarira kushingaira kwavari kuita panyaya dzokugadzirisa energy sector.
Kunyange miono ichiita seinosiyana panyaya yekusimudzirwa kweupfumi hwenyika pamwe chete nekuwanisa huchi nemukaka kuvana veZimbabwe kwataurwa navamunangagwa, sangano reZimbabwe Statistics Agency rinoti vanhu vanodarika zvikamu 11 kubva muzana havana mabasa. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira kusanganisira Zimbabwe Congress of Trade Unions anoti uwandu uhu hunogona kusvika kuzvikamu 70 kubva muzana 80%. Vatafadzwa Mavhunga, avo vanoshanda nesangano rakazvimirira reproject vote 263 vanoti zvichida dziriko dzimwe nzvimbo dzakabudirira zvinonwisa mvura munyika kozoitawo dzakasaririra.
Zvinhu zvatinoda kuonawo nyika yedu chibudirira tichichinja mararamiro evanhu edu. Zvinhu zvavari kutaura zvinoona ngesiri izvo zvatiri kuonawo kwatiri, asi pamwe kune dzimwe nzvimbo zvironge zvichichinja.
Nyanzvi inoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti pachiri nemufambo kuti bato rezano PF riti rafadza veruzhinji nekuvawanisa upenyu hwakanaka.
Vanhu vakabhenefita from nyaya dzavari kutaura vanhu vairerekera kubato rezano PF pati rudende rwenyika yeZimbabwe vasina kwekumhanyira kana vatsva kudumbu nekumusana vari kungotambudzika.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinonzi nebhanga repasi rese reWorld Bank dzine urombo hwakanyanya kana ichienzaniswa nedzimwe, uye pane zvizhinji zvinoda kuitwa munyaya dzeupfumi hwenyika pamwe nematongerwo enyika kuitira kupedza kutambura kuri munyika. Nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzezvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe iri kuparara sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika, kutadza kupedza uori muhurumende uye kusava nehwaro hwezvematongerwo enyika hunofadza munhu wese. Pamusangano mukuru wezano PF waitwa uyu, vamunangagwa vatorawo mukana wekuremekedza mushakabvu vakavigwa nesvondo yadarika kupurazi ravo mumhemberekedzo yeguta reBulawayo vapelekedzira Mphoko. Vakorokotedzawo amai Netumbo naNdindaitwa, avo vaive vakamirira bato reSwapo muNamibia, vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muna Zvita, asi dzakanzi nevamwe dzaive dzisina kuchena. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Vatereri, echino yechiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya mabatani pa button rekuti mutitevere kana kuti follow. Kana mchida link, munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp channel pa VOA Shona. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhume yatumwa nemutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema, vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi vaEnoch Kavindile. Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita kumuzinda weState House, vaKavindile vati rwendo rwavo rwanga rwakanangana nekunzwawo kubva kune mutungamiri wenyika uye vari sachigaro weSadic vaMnangagwa. Ngatinzwei vaKavindile vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita navaMnangagwa.
We were the chair before he came. So from time to time, it's important that we come to consult the
Chisu taive nechimuti chasa chigaro wesangano reSadic, saka zvakakosha kuti nguva nenguva tigone kuuya kuzoonesana nekupangana mazano nasa chigaro aripo panyaya dzakasiyana. Sekuziva kwenyu, Zambia neZimbabwe dzine ukama hunobva kure. Patapedzisira kuuya taitsvaga rutsigiro rwemumwe wedu aida kupinda pachigaro chemukuru weAfrican Development Bank. Rutsigiro urwu takaruwana.
Avanga vari vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaEnoch Kavindile vari nhume yavaHichilema vachitaura nevatori venhau kuState House muHarare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri webazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika vaMichael Mukura kanawo gurukota rebazi revaAmon Murwira. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha.
Zvinhu zvinoitika chaizvo muukama noushamwari nohusahwira hwenyika zvinosanganisira neorganization inenge iripo yakaita seSADC, kuti kana pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichidiwa nenyika yakaita seZambia kuti zvinge zvichifambiswa mugungano reSADC, zvinofambiswa nenzira idzodzo dzaitwa nepresident weZambia kuti tuma munhu wavo unokosha kuenda kuna chairman weSADC kunoti munungunu vachiita makuhwa avo nokuti tozvifambisa sei, nokuti vaMnangagwa ndiye chairperson weSADC pari zvino, kana kuti Zimbabwe ndiyo chairperson weSADC pari zvino.
Pane zvakawanda zviri kutaurika pakati peZimbabwe neZambia. Tingati ukama hwenyika idzi pari zvino humire sei?
Pari zvino ukama hweZimbabwe neZambia handivoni kuti hunganzi hwakaipa. Ukama hwakanaka hongu, apo naapo savanhu panogona kuita mashoko anogona kunge achitsamwisa vamwevo, asi izvozvo chete hazvinganzi izvo ukama hweZambia pari zvino neZimbabwe hwakaipa. Aiwa, hwakasimba, hwakabvira makare kare. Ukama hwokudyidzana zvinoenderana nenyaya dzoupfumi hwenyika, kutengeserana kana kuti zvamagetsi kukaribhokuya uku. Saka ukama hwacho husawira, kwatingati husawira, hakungoputsiki zvenhando.
Sevavakidzani vamunangagwa navaichilema, handioni vari kusangana. Turi kunyanya kuona nhume. Zvine zvazvingareva here izvi?
Kusasangana kwavaichilema navamunangagwa kwenguva yakareba kubva pavatonga vaichilema zvinogona kunge zvichiratidza kuti vaviri ava havanatsokunzwisisana, kana kuti mafungiro avo panyaya dzokutonga akasiyana. Asi panenge paino mukana wokuti mamirira zvakaita izvi hatingandovonani tichitaudzana. Ipo pano umo mukana wokuti ndinogona hangu kutuma vamwe vadiki kwandiri kuinda nezvandine ichida kutaura napurezidhendi.
Havanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica naIvans Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsikirirana pagungano remunamato muIbadan, guta guru redunhu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kweNigeria reOyo, kwakonzera kufa nekukuvara kwevanhu vakawanda. Izvi zvaziviswa nhasi nagavhana wedunhu iri Vasei Kakunde. Chiitiko ichi chaitika pachikoro chekereke yeIslam, apo vanhu vakawanda vanga vaungana pamutambo wemhuri. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nhasi varamba muono wekuti kubviswa kwemutungamiri weSyria vaBashar al-Assad pachigaro kunoreva kuti Russia yakakundwa. VaPutin vataura mashoko pamusangano wepagore vavanoita nevatori venhau vachiti Russia yakazadzisa zvinangwa zvayo muSyria, umo yakamhanya kunopa rubatsiro rwechiuto kuhurumende yavaAssad makore anodarika mapfumbamwe adarika, ichibatsira kudzivirira vapanduki kubvisa hurumende pachigaro. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika rinonzi nevakawanda rave kukanganisa mararamiro avo sezvo risisina boka rariri kusiya. Svondo rino kubva nechipiri magetsi anonzi akadzimwa nyika yose kusanganisirawo nenyika yeZambia, ukuwo kwagara magetsi anga achidzimwa dzimwa pakati apa. Asi vamwe vari kukurudzira hurumende kuti sezvo dambudziko iri raita ndambirira hosha yemuhura, hurumende inofanirwa kutora matanho anoripedza zvachose, akaita sekuti dzimba dzose dzishandise magetsi ezuva kana kuti sola, magetsi anogaiwa nezesa onangana nemakambani nemigodhi. Zvinokwanisika kuitika here izvi? Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda Dzokora. Takatanga nokubvunza vaDzokora kuti vanoona sei nezvedambudziko iri.
Munyika maita chirwere chehurumende isina hanya nevanhu, isina basa nemacitizens, inotora mari ichiendesa kune zvimwe zvinhu zvisina basa. Taitarisira kuti hurumende pari zvino yainge yagadzira hwange koliari kuitira kuti magetsi awedzere munyika. Yakatadza kubhadhara mari inofanira kunge ichibhadharwa kuChina yainoti shamwari yayo. Iko zvino China yakuda kutotora hwange koliari iyoyo ende ikasabhadharwa, tichatoenderera mberi nedambudziko rakanyanyisa rekushaya magetsi. Zvavakawana kubva kuSmith regime vatadza kuzvigadzirisa kuti zvirambe zvichishanda. Kariba dam yakavakwa naSmith nepower station yacho vatadza kuimaintaina kuti irambe ichitipa magetsi. Saka totori nedambudziko munyika. Unotoshaya kuti kana vachitaura kuti Zimbabwe is open for business vanorevei, nekuti hakuna bizimisi rinofamba kusina magetsi.
Dr. Mavhaza, manzwa zvataurwa navaDzokora uyewo nyaya yedambudziko remagetsi rakabata nyika iri, munoti?
Totanze kuti Zimbabwe neZambia yakaiwa nedambudziko remakushaya kwemagetsi kubva nezuro nemarumwe zuro, zvichitevera dambudziko rakaitika pazvinonzi a synchronized blackout. Zimbabwe neZambia isina magetsi. TV zakato zvanoona magesti kana the Southern African Power Protocol or Power Pool Coordination magesa hasi saka nekuda kwekutadza kutoka kuhurumende magesa saka kuti pane chaitika kunzimbe kana kugwenya remagesi renyika inobata nyika mbiri Zimbabwe neZambia iko zvine izvi nyika mbiri vari chimbi kuita kugadzirisa dambudziko iroro timwe tinofanira kuzivikanwa
asi musati maenda mberi Dr. Mavaza dambudziko harina kutanga nechipiri nechitatu idambudziko ragara riri rumara magesi muZimbabwe
asi dambudziko razoita kuti magesi aya arambe ashaike kwenguva yakareba sezvakaita nezuro nemarumwe zuro idambudziko rakonzerwa iroriri neproblema yatataurika zvaiyi ehe magesi agara rine dambudziko nekuti kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika asi hurumende yakagadzira gwenya rekuwazi ranga riri kunyebewa navadzokora kuti vakadya mari vakagadzira rikatoshanda magesi akatobeta nani but pakati yakaitika iyi mazama iri apfuura ende iri kuramba ichingoitwa ichingowedzera nemazuva ari kuteera iri pakati pekugadziriswa hainei nekutadza basa kwehurumende
vadzokora ndadzwa muchiseka pindurai tinzwi
ungatadze kuseka zvinotosekesa chero mbavha yakawanda vamavaza vari kuti nyaya iri kuitika muZimbabwe yemagetsi haisi manmade voda kutaura zvakare kuti zviri kuitika kwese kwese aiwa hatisi kuitika kwese kwese magetsi ari kuenda muZimbabwe zvakanyanyisa zvakapfurikidza mwero uye nyaya yavari kutaura kuti haisi manmade iri kutori manmade ndivo vari kutadza kubhadhara mamillions ari kudiwa kuhange power station ndivo vakagara pasi vakanyorerana nechina vakati itai zvakati vakapiwa mazibhiri akakurisa kupfuura mwero nekuti ndo zvinoita china izvozvo inobatirira haisi shamwari yakanaka
Dr. Mavaza pane vamwewo vari kuti dai hurumende yakwanisa kuti iise solar mudzimba kuitira kuti magetsi ari kugaiwa munyika achinangana nemaindastiri munoti uye munoona chiri chinhu chinoitika here ichi
hurumende yachotanga yakatoisa bhajeti yekuti vanhu vaisirwe sola mudzimba iko zvinezvi kune makambani akawanda ari kuisa sola mudzimba mumaruva vanhu vachibhadhara mari shoma shoma inobvira pa$3 to $5 pamwedzi yekuisirwa sola kana mwedzi mazuva akatarwa akwana vanenge vasisabhadhari inenge yava yavo saka in other words vari kungotenga mishini inoteya simba rezuva kuti rishandiswe mukati medzimba saka iko zvinezvi hurumende yakatora seproject number one kuti by next year kupera kwegore rinouya dzimba dzakawanda dzinenge dzava nesora kubva mumaruva nemumaguta chero pauri muZimbabwe varoedza kutaura kuti tikwatishandise sora dzakanyanyisa nekuti zuva ndiro rasina rakawanda kupfuura zvimwe zvese zviri kuitika izvo saka haisi nyaya yepolitics vadzokora ngavadzidze kunyara kuti kana vataura pamusoro pedambudziko ngavasangoisa munyu pasingaiswe munyu ngavaise chokwadi chivandudziko chega chibude pachena pasina nhema dzakazadzwa neuvengi wemunhu akavenga nyika yake
avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kubritain nestudio 7 manzwiwo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora vari parunhare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 vakamirira kugadzwa semutungamiri weamerica vadonald trump vari kukurudzira kuti nhengo dzeparamende dzirase bhiri riri pamberi pedare reparamende iro riri kuda kuti mari inoshandiswa nehurumende iwedzerwe vachiti bhiri iri rine zvizhinji zvinoda kugadziriswa sezvo rakarerekera kubato riri kutonga redemocratic party mukuzeya nezvenyaya iyi marvelous muhlanganya uye westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reconcerned citizens vatim muringai
nyaya yebhajeti iri kutaurwa iyi ndikuona kunge matangiro achaita administration avo anenge akati bhendei nokuti tinoziva kuti without this budget financing yekuti magovernment departments maborder agents tsa agents nemasoja abhadharwe zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka
munoona bato redemocratic party rinotungamirwa nemutungamiri wenyika varipo pari zvino vajoe biden richiti chii pamusoro pechikumbiro ichi chavadonald trump verepublican party uyezve vakamirira kutora mhiko yekuva mutungamiri weamerica
Mademokrati watu wanao mkana wakuti vaiti ama advantages. Nukuti sinosu ya kuti makura notiwela maviri kuchange kune ma midterm elections. Saka yato wa an advantage to the Democrats government ikavaro.
Iko kunonzi kuvarwa kwe government kana kuti shutdown zvinorevei?
Zvinorevei zvokuti ma essential services anoshandiswa ne federal government kazhinji achashanda into their maximum capacity. Saka tinoda kunge mapasipoti, kuborder control, kuTSA kwandambotaura kuya kuya nemamwe madepartments makuru, masoja nezvakadaro daro vanenge vasina mari dziri kupinda. Saka inenge iri like go slow kusina vashandi vakawanda.
Pane zvingaitwa here kuti tisazoona kumiswa uku kwemabasa evehurumende kuchiitika? Zvinhu zvingagadziriswa ipapa?
Zvinhu zvese inhauriranwa. Saka madhemokrats nemarepublicans vakagara pasi zvinoona kuchibuda masolutions. Asi ndiri kuona ini kunge vaElon Musk ndo vari kuuya vachithreatena maworkers kana kuti congress people kuti vasavhotera izvi nemasenata. Saka ipapo pakaita munhu ari kunze ane maoutside interest ndo kazhinji pazvinonetsa.
Zvakamboitika here izvi munhoroondo yeAmerica kuti hurumende inombovharwa?
Zvakaitika. I think past administration yakamboita inenge kashutdown kadiki tozoti panga pana Obama vakambothreatena achirangarira kuti kwakazovharwa here kana kuti vakazowirirana, but aiwa chinhu chinowanzoitika. Vakamboita I think last time I remember tofunga mavhiki maviri vakazobvumirana. Saka ihe zvinoitika izvi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reconcerned citizens vachiongorora zvematongerwo enyika vati Muringai, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Zvino yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7 makadii mose. Ndiri kukumbirisa PaStudio 7 timutibatiro mukuru wehutano weHealth kuti ari kumbofamba here muzvipatara kuona kuti makamira sei. Ndakarwadzirwa muchipatara chihombe parerenyatwa hospital. Vane hama dzavo dzinenge dzatorwa ropa, vanhu vakabatirana zvigubhu zveropa kuenda nazvo kumalaboratories. Zviri kureva here kuti government yede haina malebo pachipatara ekuti kana vatora munhu ropa votesta ipapo zviri kudiwa? Utarise mudenga ngura yaita chipatara cheparerenyatwa. Mabeds ndakabatikana, ndakarwadzirwa neupfumu hwetiinawo.
Makadi kuona kumajonga inawo ndirikungotira pamusoro penyaya yenzara chete, pamusoro penyaya yenzara kuno kumaruwa kwatiri kunoku. Nyaya yenzara yakashata, nyaya yenzara yakashata. Tashatirwa kuno kukani, tashatirwa nenzara kuno varume, tashatirwa nenzara kuno. Hurumende yakasautiwawo kani, hurumende yakasautipawo chikafu. Ndidi Jafeti chabata pabhikita.
PaStudio 7 makati kuana jonga makati ikweni. Ndinoda kumbobvunzawo kune ava vanenge vafamba vachitaura kuti vamunangagwa 2030 vanenge vachitonga, vane vachiriko vachitonga. Vambovafunza kuti vane vachitonga chiko chevane vachitonga? Isu hatizivi kuti chevane vachiriko vachii, vane vachadeisu vachitonga chii. Isu toda mutungamiri, hatidi mutongi. Toda mutungamiri wenyika anofambisa nyika kuenda mberi kwete mutongi. Asida zvokutongwa isu. Taneta nyika yafa, nyika yaora.
Studio 7 makadi zvenyu, tinokutendai ndibaba wevanhu, baba chinokwe. Chinoshamisa nyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti utungamiriri hwedu huri kutambisa mari yenyika instead yekuti hubhajete mari. Kune nzara iriko ende kunotaridza kuti kune nzara zvakare gore rinotevera, but vari kutambisa mari vachipa chivhayo, uchiita nayo madiro kupa vanhu dzimota kudinidini, vanhu vane mari kare, instead yekupa varombo. Imo muZanu PF macho mune varombo vakatozarisa vari mumamisha.
Tinotenda vateereri. Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekunetsa kuri kuita magetsi munyika uye kuti izvi zvinobata sei madzimai. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Paramende inopasisa budget ra2025 paine kunyunyuta kweveruzhinji vari kuti rakawandira kumusoro setsvimbo vasha manhengo dzeparamende dzichiisa zvinodziyamura chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.